Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 17, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane nyaya dzinonzi unofanira kufaila pazuva rakati kana pamadays akati, but Chief Justice vati tidzose mazuva iwayo kuti awo kana vachipuwa 10 days vangopuwa maybe mazuva mashoma nene ekufaila because nyaya iri urgent.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rotara zuva rekutanga kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora nezvekuganhurwa kwemiganhu kuitira sarudzo yakaitwa neZEC.
Nyaya iyi yakange yakagara kubva mwedzi wakukadzi, hapana kana munhu aitaura nezvayo, yozongouya mumwedzi uno ende yoyuya week before mutongo wavasikala wenyaya yavo yavarikupomedzerwa yekunyatsime.
Muumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala avo vapedza mwedzi gumi vari muchikurubhi vopomerwa imwe mhosva yechina. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vozivisa zviri pamutemo kuti vachaenda kuBritain pachagadzwa mambo Charles wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yemutungamiri weMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora avo vakaenda kudare repamusoro-soro reConstitutional Court vachida kuti gwaro rekutarwa kwemiganhu yesarudzo kana kuti delimitation report riitwe patsva ichanzwikwa musi wa8 mwedzi uno nevatongi vese vedare repamusoro-soro iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda mushure mumusangano waitwa nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava, magweta avamonzora, magweta eZimbabwe Electoral Commission pamwe nemagweta ange achimirira mutungamiri wenyika pamwe negurukota rezvemutemo. Gweta ravamonzora vatrust mahanda vati vabvumirana vese kuti vachafamba sei panyaya iyi nekuti inyaya yakakosha zvikuru.
Maero nema rules ecourt, pane nyaya dzinonzi unofanira kufaila pazuva rakati kana pamadays akati, but Chief Justice vati tidzose mazuva iwayo kuti awo kana vachipuwa 10 days vangopuwa maybe mazuva mashoma nene ekufaira because nyaya iri agent. Saka zvinoitwa panyaya dziri agent matters dzinozikwawo agent.
Vamanda vanoti hapana chiri kunyanya kunetsa panyaya iyi, asi dare rangi richida kuti vanhu vawane nguva yekuunza magwaro kwariri sezvo iri nyaya yakakosha.
Saka hatisi kuti sarudzo dzisaitwa pamainstructions yakapiwa, vari kuti sarudzo ngadziitwe but kwete kungoita zviya zvokuti dzaitwa chete kamusiya ndaita. Ngadziitwe zvinogutsa munhu wese, kana paine anoruza oruza asingacheme kuti ndabiridzirwa, kana paine anohwina ahwine futi asina kubiridzira. Ndo zviripo. Saka sarudzo dzinofanira kuendera mberi, asi dzinofanira kuendera mberi pamusoro pe delimitation report inobvuma kuti iri valid nemutemo wenyika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna amai Olivia Zvedin vekumahofisi egweta guru rehurumende avo vari kumirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi panyaya iyi kana vatawanda Kanengoni vari kumirira ZEC. Vamonzora vaudza vatsigiri vavo panze pedare kuti havasi kuzomirira kuti nyaya iyi inzikwe kumatare, vachiti vari kuenderera mberi negadziro yesarudzo.
Ticharamba tichiita maprograms edu tichigadzirira ma elections. Hazvina musoro kuti tiende kuelection tiine delimitation report rine chitsotsi mukati. Isu toda kuti chitsotsi ichocho chigadziriswe first toenda kusarudzo. Delimitation report iripo ndeyekuba. isu se MDC tazviramba.
Nyanzvi muyadze mutemo muzvinafundo lafu mumadhuku avo vanove mutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaudza Studio 7 kuti kana vamunzoro vakabudirira panyaya yavakwidza kudare sarudzo dzinogona kuronoka kuitwa sezvo.
Kubudirira kwavamunzoro kutaura kuti ripoti yedelimitation iya iripo iri kushandiswa izvezvizvi yakaitwa ndevana vachigumba manje manje neVezimbabwe Electoral Commission inenge isikuchashanda. Saka kana isiri kushanda dare rinenge raakutara kuti pamwe pagadzirwe kuti election inonono inenge yaakunzi inono kana kuti vanzi vangada kushandisa maboundary agaripo isati yauya ripoti iyi zvinenge zvaakutaura kutizve ipapo apa tinotombononoka nekuti kudzoka futi kumaboundary anga angoripo hazvisi nyore nekuti anga atonzi nehasisi.
Asi vamadhuku vati kana vamunzora vakakundikana panyaya yavo zvinoreva kuti sarudzo dzinenge dzaakuenderera mberi semarongerwe adziri kuitwa pari zvino.
Hapana chinochinjaka kana vasina kubudirira. Tinenge takangomirira kuti sarudzo iitwe muna August. Zvaya zviri kunzi nevanhu election iriko pakati pa 26 July kusvika 26 August. Hazvisizvo election inenge ichizoitwa chete kubva musi wa 21 August zvichienderera mberi kusvika apo musi wa zvichienda mberi. Haikwanisi kuitwa tasvika musi wa 21 August.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzesangano reVeritas dzinoti kana gwaro rekuganhura miganhu rikasatambirwa panoshandiswa rakashandiswa musarudzo dza2018. Izvi zvatsigirwawo nasachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni, avo vati kukunda kwavamunzora kunogona kunonotsa sarudzo asi vakati zvese izvi zvinenge zvichienderana nemutongo unenge wapiwa nedare. Vainge vazivisa kuti sarudzo dzinogona kuitwa pakati pa26 Chikunguru kusvika 26 Nyamabvuvhu. Zuva resarudzo rinotarwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mumiriri weZengeza West mbuda reparamende vaJob Scala vebato rinopikisa Residents Coalition for Change avo vadarika mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi vave kupomerwa imwe mhosva yechina yekuti vakakandira matombo vamwe vatsigiri vebato reZANU PF vahina kanzura webato ravo vaLovemo Michael kuchitungwiza. Mapurisa anoti pakati pavaSkala navaMichael mumwe wavo akakonzera mhirizhonga musi wa2 Chivabvu gore rapera nekukanda matombo kuvatsigiri veZANU PF. Asi pane vhidhiyo yakaburitswa panguva yaiitwa sarudzo dzemabielections ine vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vachitema vaMichael nematombo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo vati vange vachityaira motokari. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambe vanga vasiri ku vanga vasiri ndodzokora zvakare gurukota rezvemitemo va Ziyambi ziyambi vange vasiri kudaira nare mbozha yavo asi vakamboramba kuti hurumende yave kupindira kuti vaSkala vasaburitswe mujeri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tamata rimwe gweta ravaSkala vaFreddy Masarirevhu.
Pamhosva iyi vari kupomerwa vari pamwe chete nakansela weward 7 vaLovemo Michael. Zviri kunzi izvo vakakonzeresa mhirizhonga parali orugungano reZANU PF. Asi chinotikatyamadza isu ndechekuti zuva iri vaLovemo Michael ndivo vakatotemwa nematombo uyezve ndivo vakatokanganisirwa. Hungo hunoratidza kuti vaMichael ndivo vakatokanganisirwa. Tinoshamisika kuti nyaya yavaSkala yava kupinda papi, vaSkala vari kupinzwa sei munyaya iyi. Ende chimwe chinotishamisa ndechekuti nyaya iyi yakanga yakagara kubva mumwedzi wakukadzi, hapana kana munhu aitaura nezvayo, yozongouya mumwedzi uno ende yoyuya week before mutongo wavaSkala wenyaya yavo yavarikupomedzera kunyatsime. Saka zvinhu zvinotishamisa uyezve tinoshaya kuziva kuti chinangwa chiripo pakuita zvinhu zvakadai ndechipi.
Saka ivo vaSkala vari kutiwo kudii vari muusungwa makapedzera kutaurawo navo rini?
VaSkala ndakanovaona musi wechishanu ndichienda kuti nditaure navo nenye mosha idzitswa uyezve nichida kuti vazivisa kuti tawana mapepa emhosva dzitswa dzavari kupomerwa havasi kunun'una zvavo kana kutya nekuti ivo pamberi pavo vari kutaura kuti nyaya idzi inyaya dzekubikira vavengi vavo vatinoziva ivavo varoda kutsvatsvagira nyaya nekuti nyaya dzimwe dzese dzavari kupomerwa hadzina maturo
kusvika pari zvino vasikala vave nemhosva ngani dzavari kupomerwa
vasikala vave kupomerwa nyaya ina dzepo nechirungu dziri pamberi pematare edzimhosva
rimwe gweta ravasikala vafredi masarirevhu vachitaura vari parunare muHarare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vazivisa nhasi kuti vaudza britain zviri pamutemo kuti vachaenda kunyika iyi pachandogadzwa zviri pamutemo mambo charles wechitatu nemusi wa6 chivabvu pakafa mambokadzi elizabeth vamunangagwa havana kukokwa nekudaro vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika dr frederick shava asi vachinyora padandemutande ravo retwitter nhasi vamunangagwa vati vari kutambira kukokwa zviri pamutemo pakunogadzwa kwamambo charles wechitatu vakapiwa tsamba yekukokwa nemumiriri webritain muzimbabwe amai melanie robinson svondo rapera vatungamiri venyika dzaive pasi peutongo hwebritain kunyanya dziri mugungano recommonwealth nevatungamiri venyika dzakawanda vakakokwa kugungano iri asi mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden havasi kuenda uye vachange vakamirirwa nemudzimai wavo dr jill biden vamwe vedzimba dzeumambo kubva kudenmark belgium japan norway nedzimwe nyika vari kuendawo pakunotambidzwa tsvimbo kwamambo charles wechitatu mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika valevit mugejo vati kukokwa uku kwakakosha zvikuru kuzimbabwe
kukokwa kwemukuru wenyika comrade dr Idi Munangagwa kundoti vandoona kugadzwa kwaishe wekubritain zvinoratidza kumucherechedzo mukuru zvikuru zvinoratidza kushanda kweurongwa hwedu hwokudyidzana nedzimwe nyika zimbabwe inoda kudyidzana nedzimwe nyika haidi kana kuvandikana nemuvengi umwe chete asi kuti tiitewo nyika inodyidzana nedzimwe nyika dzese pasi rose tinotenda
mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika valevit mugejo vari parunare muHarare mukuziya nezvenyaya iyi ivan zininga westudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chetswane university of technology kusouth africa muzvinafundo riki mukonza
maita enyu vazininga kudanwa kwamunangagwa mukugadzwa kwaking charles chinhu chisingafaniri kupembererwa kunyanya-nyanya nemutungamiri wenyika nekuti hapana chinonyanya kushamisira havasiro vega vari kukokwa kukokwa vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana pada chiri kuita kuti vapembere vamunangagwa ndekwavari kubva nekuti tinoziva kuti zimbabwe yambenge yakamiswa kudyidzana nenyika dzakaita sanauk nedzimwe dzakadaro saka kukokwa kwavaitwa uku zviri kwavari chinhu chinovashamisirira chinovaita kunge pane zvaitika zvisakamboitika asi takatarisa tichiongorora hachisi chinhu chinofanira kupembererwa nemutungamiri wenyika
ndingatarisawo vamwe vari kuti ivo mambo charles ndivo vanenge vari mutungamiriri wesangano recommonwealth pada zimbabwe inga angedaro ichipembererwa kuti pamwe itaridzo yekuti here vakupiwa ziso rinenge rakati rerukei kuti vangadzoka mucommonwealth hamheno
zvingangodaro asi ndoda kuti yambiri ivo mutungamiri wenyika nehurumende kuti zvichaitika musarudzo dziri kuuya u ndofunga kuti ndo zvichaita kuti dzimwe nyika dzekunze dzivaone sevakanaka kana kuti sevasina kunaka zvichisanganisira kudzoka kundre Commonwealth zvichatora kufambiswa kwesarudzo zvakanaka idzo sarudzo dzatakatarisana nadzo wongu kushedzwa vashedzwa zvavo asi nyaya kwandiri iri pamafambisirwo achaitwa sarudzo
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvinoti kunyange zvigere zvakanaka munyika idzi upenyu hausi nyore nguva dzose. Mutoreri wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vagifti gonye avo vanoshanda nekugara kuGermany vanoti kunyange hazvo vachiwana kukwira kwemitengo yezvinhu kwava kushungurudza.
Tine matambudziko ekuti upenyu hwatinorarama kuno hunodhura. Mari dzemuripo dzatinobhadhara dzinova dzematexi. Ndezve nemamiriro akaita zvinhu kumusha iwe ndiwonenge wakatarisirwa kumhuri yese kuti unge uchibatsira vamwe zvinokonzera kuti isu mukupera kwenguva tizenge tisinawo zvatinoita muupenyu zvinobatika zvichabatsira mhuri dzedu mangwana kana zvichatibatsirawo mangwana kana zvatichavaka zvokuti kana pamwe tachembera tizowana zvinotibatsira.
Vagonye vanotiwo pamusoro pekuzviriritira vari kuGermany vanofanirwa zvakare kubatsira hama kumusha.
Chandinoda kuzivisa hama dziri kumusha kuti kunoku hakuna yatingati social life, kunoku mari dzatinopiwa dzinoenderana nekuti ungobhadhara paunogara nekudya nechi zvopera zvakadaro. Saka zvinototiremera mukaona mwana kana hama yakutumirawo makumi matatu kana makumi masere madhora anenge atosungirira kuti akubatsirei.
Vagonye avo vanoti vasuwa zvikuru kumusha kwavo vanoti kuti zvinhu zvivaitire nani vanoshanda zvakanyanyisa.
Ya, ini ndakazvimirira kana ndakamirira vava zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa. Hongu kumba tinokusuwa nekusuwa kwedu kumba hatina zvatingagoni kuita nekuti kumba kune nhamo. Hatingagoni kuti tidzokere kumba tinonhonga svosve nemuromo. Unotozongoona kuti regedza ndichingofa ndirimo musango ndichishingaira ndichidzungaira ndirimo.
Mumwe mugari wekunorway vaprivilege kandira vanoti vachangopedza zvidzidzo zvavo uye upenyu hauzi nyore.
Regenditi upenyu hwekudiaspora hwakasanganiswa. Musanganiswa inhava yebenzi ine zvese. Kune rimwe divi rinokwanisa kupupura kuti ndakanakidzwa nemukana nemakumbiro andakasangana nawo mukurarama ndiri munyika yandiri. Asi kune rimwe divizve rinokwanisa kupupura kuti ndakasangana nezvibinga mupinyi nemamwe matambudziko akasiyana siyana. Rimwe remamwe matambudziko andakasangana narowozve inyaya yerusaruro raganda.
Mugari wekuSweden amai Sofia Tekwane vanoti kukudza vana mhiri kwemakungwa idambudziko guru.
Chinotanga kuuya mupfungwa dzangu kugarisana semhuri nevavakidzani kwataiita tiri kuZimbabwe nekunowanikwa kuno mhiri kwemakungwa kunosiyana nekumusha, nokuti unonyatsoona kuti vanhu vari kumusha pataive tiri kumusha vanhu vanenge vaine hanya nezviri kuitika kwauri nemhuri yako nevana vako. Mwana akaita musikanzwa murod anowana anovatsiura, ende mwana anotyawo zvekuti kuti aite musika anoziva kuti ndine vanhu vese vari mucommunity vanenge vakanditarisa. Izvo zvinova zvinhu zvinoshayikwa kuno mhiri kwemakungwa.
Asi amaite kwane vanobvuma kuti upenyu hwekuSweden huri nani pane hwekuZimbabwe.
Ndinongopa musiki kutenda nemukana wandakawana wekuyambutswa kuzogara mhiri kwemakungwa, nekuti upenyu hwangu nehwevana hwangu ndinoona senge huri pari nani kana ndichitarisa pane veruzhinji vari kumusha.
Asi vanoti kutambura kwevanhu vakasara kuZimbabwe kunoita kuti naivowo vagare vakashushikana.
Ini ndinoona sokuti kunetsa nekuoma kweupenyu kuri kuitika kumusha kunyika yedu yeZimbabwe kunoomesera tese vari mhiri nevari kumusha, nokuda kwekuti unorwa dziwa nekutambura kwehama dzako wozopedzisira wave kushanda zvakareba steriki kuti ukwanise kubatsira hama nemari nezvekuvati vararame.
Muzvare tariro muungane vanochemawo nerusaro rwaganda runoitika munyika iyi.
Ndichapa muenzaniso wekwandinogara inini kuno kuEngland, inzvimbo yekuti Vanhu vatema havasati vati one day inzvimbo yatingati pachirungu iri white dominated. Saka paunenge uchifamba vanokutarisa zvine kakushamisika mukati.
Kunyange pasina ongororo yakadzama yakaitwa pauwandu hwevanhu vari kunze kwenyika. Dzimwe nyanzvi dzinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri pakati pemamirioni mana nemamirioni mashanu, vazhinji vavo vachigara muSouth Africa. Ndakamira Studio 7 muDordrecht muNetherlands. Ndini Jeffrey Moyo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaJames Cleverly nasi vakurudzira runyararo muSudan. Vanhuwo zvavo vanoda kusvika zana vafa mukurwisana pakati pehurumende yeMauto nechikwata cheRapid Support Forces. Vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu vakuvara. Vaviri ava vanga vachitaura vari kumucheto kwemusangano wenyika dzakabudirira kana kuti G7 kuJapan. Vatungamiri venyika dzinoti Kenya, South Sudan neJibuti vari kuendawo kuSudan kunoedza kumisa hondo iyi. Zvuru nezvuru zvevanhu muNigeria zvaswera zvakamira panhandare dzendege sezvo vashandi vari kuramwa mabasa kutanga nhasi. Vashandi vange vakavharawo migwagwa muguta reLagos neAbuja vachiratidzira. Vanoti vari kutambiriswa mari shoma, ukuwo varidzi vendege vachiti mafuta ekudzibhururutsa ari kudhura zvokanganisa bhizimisi. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nemuchadenga vaHadi Sireka vanzi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rechirwere chekutadza kunyatsogwamba zvakanaka kweropa sezvinotarisirwa pamunhu kana kuti World Hemophilia Day. Kusagwamba kweropa uku kunozopa kuti munhu arambe achibuda ropa zvakanyanya akakuvara mudumbu kana pamuviri wake. Nyaya inotevera yatumirwa nemutorori wenhau Ropafadzo Mapimidze, uye muri kuiverengerwa naMavelas Muchanganya uye weStudio 7.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hweropa Dr. Gilta Gura vaudza Studio 7 kuti chirwere ichi chinopararira kubva kuvabereki kunyanya kuvanakomana. Dr. Guta vaenderera mberi vachitsanangura zvimwe zvezviratidzo zvinoonekwa pamurwere wehemophilia.
Hemophilia chirwere chekuti ropa rinenge richinonoka kugwamba nekungobleeda kupfurikidza zvemazuva ese. Chirwere chehemophilia chinoparara kuvazhinji kubva kuvabereki, chinenge chitori muropa mumajins. Tinoona vana vakomana ndo vanowanzokuita.
Vatiwo
munhu ane hemophilia anogona kutaura kana kuona kuti chirwere ichi vanasekuru vake, hanzvadzi dzekwamai, vanoita zvimwe chete, ropa rinononoka kugwamba, vachizvimba makumbo, vachizvimba majoints.
Mumwe chiremba Dr. Enoch Maida vatiwo
chirwere ichi chehemophilia chine chokuita ne
nenyaya yeropa kuti kuumbwa kwaro uye chinoita kuti kana munhu zviya akakuvara akakuvadzwa kana kuti akaita zvinoita kuti abude ropa kana kubleeda zvinozobatsira kumisa kubleeda ikoko zvinenge zviri mukati zvinowanikwa mukati mumuviri atinoti ma clotting factors ndo zvinobatsira kuti kana paya munhu akakuvara akabuda ropa atinoti ma clotting factors iwaya ndiwo anobatsira kumisa kubleeda ikoko munhu anongozoti ndambobuda ropa asi razomira zvaro.
Mukuru weZimbabwe Hemophilia Association vaEliot Chintembo mumwe wevarume vakazvarwa vaine denda iri.
Ndakazvara ndinacho 40 years ago. Hemophilia inowanika pa 1 in every 10,000. Pari zvino muno muZimbabwe tine 198 mapatients anorarama nechirwere chehemophilia. Uyezve tine vasikana vaviri vane chirwere chehemophilia. Hemophilia inonyanyowanika kune vanhurume, of which vanhu vakadzi ndo vanozvara vana nehemophilia. Oro ndo vanoita pass through chirwere chehemophilia kuvanakomana.
VaChintembo vanoti chirwere ichi chiri muzvikwata zvitatu vachiti chine nguva yachinokanganisa zvakanyanya utano hwemunhu.
Pane yatinoti mild, kwoti moderate, kwapati severe. Inondorarama ndine severe, zvinoreva kuti ndinonyanyoro bleeder steric or ndonyanyorwara steric zvinenge zviri kuti pasvondo rimwe ndogona kurwara kana akaviri kana katatu. Kuyawo anenge ari moderate uyo anongorwarawo apo nepapa. Kuya ari mild anorwarawo pamwe kamwe pamwedzi kana even kamwe after kana 2-3 months chete.
Sangano reWorld Federation of Hemophilia iro rine mahofisi kuNational Blood Transfusion Services ndiro rinopa mishonga nemajekiseni ekuti ropa rigwambe zvakanaka. VaChintembo naDr Gura vakurudzira vose vanofungidzira kuti vane vadiwa vangave nedambudziko iri kuti vaende kuDepartment of Hematology iri kuWard 10 kuchipatara cheparenyatwa kana kuenda kuzvipatara zviri kumatunhu ose. Dingindira regore rino rakanangana nekuwanisa vanhu mishonga kuti vasarambe vachibuda ropa kunyika dzose dzepasi rino kana kuti Access for All, Prevention of Bloods as the Global Standard Care. Nyaya iyi yanyorwa naRopafadzo Mapimidze. Maiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye we Studio 7.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zvakaburitswa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera zvekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering nevanhu vari kuzviti vanodyidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevemhuri yavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court ratara zuva rekutanga kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora yekuganhurwa kwemiganhu yekuti vanhu vakwanise kuvhota yakaitwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Mumiriri wezengeza West mudare paramende vajob sikala avo vapedza mwedzi inodarika gumi vari muchikurubi vave kupomerwa imwe mhosva yechina. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vozivisa zviri pamutemo kuti vachaenda kuBritain pachagadzwa mambo Charles wechitatu. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 17 kumabasa 2023 uCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakale Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le-Constitutional Court.
Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele kutoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Useyetheswe elinye njalo icala uMnumzana Job Sikala osehlale eChikurubhi Maximum Prison phose umnyaka wonke.
Ngithanda ukufika kwe-AA ngani le problem, ngase ngile-depression, sengiqalisa ukuba lama-suicidal thoughts, ngingelamsebenzi. And in the 3 years engayenza khona i-program senga-reunite le family yami.
Utshwala sobuthiye abantu abaningi eZimbabwe bemaninginiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele kutoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe ngu-Chief Justice Luke Malaba edaleleli eHarare emhlanganweni awenze lamagqwetha ebandla leli elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora. UMalaba uthe kumele amagqwetha kahulumende lamele ibandla le-MTCT aqale ukulungiselela abaza kwethula e-Constitutional Court ukwenzela ukuba luthoniswe kahle udaba lolumhla ka-8 kuNkwenkwezi. UMonzora uthi uhlelo lokudweba imingcele emitsha yokuvota ole-delimitation aluqhutshwanga ngemfanelo ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission, ngakho-ke uthi kumele kudwetshwe imingcele emitsha. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT uthi udaba lolu luzahlafunwa ngabahluleli bonke edale le-Constitutional Court.
Okwenzakale e-Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le-Constitutional Court. I-case ngathi kumbe i-bench lonke kumbe o-judge bonke bazahlala mhla ka-8 May ukuthi bazwe lolu daba. Okutsho ukuthi labo abaphikisayo kumele bebe sebekwenze lokho mhla ka-24. Yikho uma ujaji abatshele khona ukuthi mhla ka-24 abaphikisayo sebebekile lokho abakuphikisayo, ngakho imibono yabo yokuphikisa u-4 o'clock wantambama mhla ka-24 engakatshayi njalo. Thina lathi sesibekile imicijo yethu njalo silandela khonokho abakuphikisayo mhla ka-27 yona linyanga kube sokusithi ke mhla ka-28 ibhentshi selihlala.
Okwenzakale emthethwandaba kutshoni khonokho baba Dube?
Njengebandla le-MDC esikufunayo yikuthi ukhetho lweZimbabwe lwenziwe lugxile emthethweni oyinsika ya yakho konke i constitution liyasazi njengebandla le MTC siyenza into ze constitutionalism sesananzelela kakhulu njengebandla eseliphikiswa kwesikhathi eside ukuthi akulani ukuthi ngubani obusayo akulani ukuthi izinqumo zenziwa ngobani nxa zingalandeli isisekela mbuso i constitution ziyabe zingekho emthethweni kazilandeleki njalo kazilandlela yokuthi ziphumise impumela efunakalayo ngalokho i delimitation ka president Mnangagwa leyi ayikho emthethweni ngoba ayizange ilethe i final report yabala kuhla abantu okuza kwenza ukuthi i voters roll layo ibe iyakhelwe phezu kobutsotsi osokuza kwakhela ukhetho lwethu phezu kobutsotsi nxa ukhetho lwethu lobutsotsi akusela nto ezaphuma enhle ekhethweni okuza kwenza ukuthi sisale sikuma sanctions sisale nje siyinyama echileyo emazweni wonke besininela khatshana ngoba singabantu abangakwazi ukwenza ukhetho abangakwazi ukwenza idemocracy abangakwazi ukulandela umthetho so kumele siqalele lapho okumele kuqale khona ku delimitation abantu inani zabo zifakwe kuhle ama constitution ama constituencies abo afakwe kuhle ama ward abo afakwe kuhle kulandelwa inani labantu elikhona elizweni ngempela ngempela kusiya ngesensus hatshi nje ukuthi abantu bazenzela umathanda bathatha abantu babasele bathatha abanye babalahlelele basebesitha siyene ekhethweni kunjalo labo abathi kasihambeni kunjalo ngabanga ikwaziyo ukuthi ukhetho lonjani njengebandla le MDC sike salenzela naleliphutha sizitshela ukuthi mhlawumbe abantu bangavota ngobuningi kuyaphunyelelwa kodwa hatshi izanu iqalisa ukuropa kusukela enyathelweni lokuqala lwama-election i-delimitation ngenye yakhona i-voters roll ngenye yakhona kusiyafikula ngaloku vota kudala bayabe sebaqeda ngalo
umnumzana Witness Dube ubona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT besixoxa laye eseHarare. Usethe soyelini njalo icala umnumzana Job Sikala osehlale eChikurubi Maximum Prison phose umnyaka wonke igoda lakhe lithi uSikala wetheswa icala lokuthi wajikijela abanye abantu ngamatshe besemhlanganweni okwamanje amapholisa athi wathuthuzela uDlakela kusanda kubhubha unkosikazi Mo Blessing Ali eNyathime. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uThabo uManzite ngokuthi unxusiwe njalo wemukela ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yeBrithani uKing Charles III ngomgqibelo ozayo. Embikweni awethule enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla, umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke wathi uhlangane lomeli wesigodlo seBrithani eZimbabwe unkosikazi Melanie Robinson izolo bacubungula ezibhadelane lokuthengiselana ukutshala imali kanye lobudlelwane bamazwe omabili. UKing Charles uthethe intambo zombuso kunina uQueen Elizabeth II obhubhe ngomnyaka odluleyo. Umnumzana Levit Mugejo isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiselana kanye lobudlelwane lamanye amazwe utshele iStudio 7 ukuthi bayathokoza ngokunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eBrithani ngoba kutshengisa ukuthi imizamo yabo kahulumende yokusebenzelana lamanye amazwe iyaphumelela. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga kweStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibale, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Okokuqala yikuthi iBrithani ayila choice other than ukuthi i-invite upresident weZimbabwe. Ngoba ngani zinengi izinto iBritain ezifunayo eZimbabwe. And akutsho ukuthi bayamthanda kumbe abamthandi. Into ekhona yikuthi iBritain ilama permanent interests and it's about ama interests abo. And it's about ukuthi sebebonile ukuthi kungcono ukuthi bebe lobudlelwano leZimbabwe than ukuthi bengabi lapho. Njalo bayabona bakhangele okwenzakalayo ngeChina eAfrika, ngeRussia eAfrika, lamanye amazwe. So iBrithani ayifuni kusalela emuva. Khona kodwa kuright nje ukuthi bemi-invite because kutshengisela ukuthi ama-relations between iBrithani leZimbabwe sesiba normalized, sebuyela khonapho ayevele khona ukuze labo bebenefit eZimbabwe and le Zimbabwe benefit.
Lokhu kuchoni phakathi kobudlelwano bele Zimbabwe lele Bilitani kungabe kukhomba ukuthi sobungcono yini njalo abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bengatshengisela ke bekhonona ngokuba khona kukamongameli Mnanga kungatshintsha yini ingqondo yabele Bilitani.
They say Zimbabwe is open for business, so lawa amanye amakhiwo asaphenduka alisa ama-farms alima, abanye bafuna ukuphenduka after 2023, and siyakwazi very well ukuthi after 2023 ama relations aweZimbabwe lamanye amazwe even ase-Europe le-America azatshintsha. And okunye kutshengisela ukuthi sebe acceptile ukuthi i-land reform program ayisiyonto ezabuya ibuyele muva, njalo yinto vele eyaphambili. Thina njengebandla le-EFF sithi vele engabe i-land yonke iya-expropriate without compensation for equal access, for equal distribution, so that wonke umuntu ebe le access to land, ebe le access to ama natural resources, ebe le access to umnotho welizwe. So yikho thina esikutshoyo ukuthi hayi mabehle nje behle bekhiphe lama sanctions kuhle kube kawani. Ama sanctions lawa aserve any purpose for interest ye Britain. EBritain lama sanctions singavuki wakhiphile nje wonke ama sanctions because interest yabo yiyo eqala phambili. Abahlala lapha eBritain nxa bengatshengisela, mina ngiboni vele kungatshintsha anything really, because ayisikho about abantu, ayisikho about ama human rights, it's about ama interest, permanent interest awe Britain. Bakhangele interest yelizwe labo, bakhangele uku-increase i-trade between i-Britain le-Zimbabwe, bakhangelele i-partnership working between i-Zimbabwe le-Britain. Yikho abakhangele lokho okuningi vele abasoke bekusebenza, abasoke vele even abantu bengatshengisela bebebangaki. Yikho thina esihlala sibatshela abantu ukuthi hayi izijeziso lezi azifakelwanga lina, azifakelwanga anything to do with human rights. Zafakelwa ama-interest, ama-European countries, ama-Americans, as well as i-Britain. Ngama-interest abo, nothing to do with you. So bengatshengisela kodwa utshintshi lutho sisiwami.
Lo ngumnumzana Innocent Dibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, bexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseBhilitane. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo kahulumente wakwelemelika, obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele amasosha akwele Sudan alwa labanye abaphansi kwalokho kuthiwa ngizaphinda njalo i-Rapid Support Forces bebeke izikhali phansi. Impi yomvukela le isitshiye abantu abaningi betitibele, kukuthi-ke abanye abantu bathi kumele kungalwiswani lalokho okwenzakalayo. Akukabi lokuthula kwele Sudan selokho kwasuswa esikhundleni ngenkani wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Elomelika lele Japan ayazilolonga elwandle kulandela ukuphoswa kwama-missiles ngele North Korea okuthiwa lizama ukwenza ibhomba lenyukliya. Ele Ukraine lalo lithi kulabantu abaningi ababulawa ngomakhuphula kwele Ukraine. Kulabantu abaningi eZimbabwe ikakhulu abatsha okuthiwa sebephila ngokunatha utshwala okwedlulisa amalawule okwenza behluleke ukuzisebenzela ngesikhathi imisebenzi isilela elizweni. Abasiza izidakwa abagoqela abafundisi labanye eZimbabwe bathi kuyethusa okwenzakala elizweni.
akumangalisi ukubona osakhulayo ephethe iqhaga lotshwala besintu emavinkilini okutholakala okunathwayo kumbe imbodlela yokudaka umuntu abe manikiniki okubizwa ngokuthi yintshengo. Abanye babuhlaba behluleke ukuhamba lokuvula umlomo, abatshaywe kabi bawela phansi baphenduke obabhemi abazibhuqa emlotheni. Lokhu kwenzakala eZimbabwe okuthiwa kulabatsha abafika phose amachumi amane abasanda kuhanjiswa esibhedlela seInguchane Hospital kulandela ukunatha kwabo utshwala okwesabekayo lokuthatha izidakamizwa. Abakunhlanganiso ye-International Association of Professional Recovery Coaches bayakusola lokhu. Umnumzana Brian Mulipa owayenatha okumangalisayo uthi uqakathekile ukuba kukhunjulwe abadakwa bezikhohlwe ngenyanga kamabasa okulomkhankaso we-Alcoholic Awareness Month.
I was on three drugs. I was on alcohol, I was on marijuana, mbanje, and diazepam, mangemba.
Ngangisebenzisa imihlobo emithathu yokudakayo, ngangiphuza utshwala, ngibhema insangu, ngithatha lamaphilisi awe-diazepam. Ngadubeka okwesikhathi eside. Ngikhumbula kwesinye isuku ngangivele ngilale ngizithembise ukuthi kusasa angeke ngiphinde ngithinte utshwala. Sengiqedile ukubhema, kangisafuni ukusebenzisa izidakamizwa. Kodwa ngabo-9 ekuseni kwakhona ngiyabe sengingodakiweyo.
Baningi abakusimo esifana lesikamnumzana Mulipa abancedwa yinhlanganiso ye-Alcoholic Anonymous. Okunhlanganiso le ocele ukuba eyaziwe ngegama elithi Thabani N uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Ngisanda kufika ku-AA ngani le problem, ngase le depression, sengiqalisa ukuba lama-suicidal thoughts, ngingela msebenzi. Ngine 3 years engayenza khona i-program, sengareunite lemuli yami, ngakwanisa ukuthola umsebenzi, impilo yami kathe singani iyaqhubeka isiya phambili. And utshwala bona ngani angibukhanuki, amalanga lokhu ephushe esiya phambili. Sekwaba lokuyi-distance between umuntu engangiwuye nomuntu engiwuye kathesi.
Bayakhonona labakumabandla ezokholo abahlangana nalolu dubo lokunatha utshwala okuyingozi. Omunye wabo ngu-Apostle Benigius Chabuka okhokhela ibandla le-Pentecostal Holy Ministries International.
I was a drunkard. Ezezukandiwona, I'm changed.
Ngangiyisidakwa kodwa kathesi ungangibona sengingomunye umuntu, sengizimukile, sengingophilileyo. Umndeni wami ujabulile, wonke umuntu ujabulile ngami.
Umfundisi Francis Masedza owebandla le-Baptist Church emzini we-Epworth laye ukhathazekile ngendlela abanye abantu abanatha ngayo utshwala.
Ngiyazama sibili ukuthi hlale laye phansi umuntu ngimtshele, ngimfundise mayelana lalokho okusebhayibhelini ukuthi ibhayibheli lithi nxa umuntu sedakiwe singumuntu olwayo, singumuntu ololaka ohlala esilwa. Njalo lapha eZimbabwe vele abantu bayanatha, bona besiye ezinkonzweni bayanatha, abanye benatha sibili okuzwayo okokuthi le ngqondo sezilahleka.
Uyakhala lo mfundisi Useni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyakwazi ukuba abantu abaningi bagcina bechithiza izimali, abantwana bengasayi ezikolo, kumbe njalo ngekhaya umama etshone ehlukuluzwa ngubaba nxa evela-ke natha utshwala. Njalo siyakwazi ukuthi lo mkhankaso ubuye ngesikhathi abatsha abaningi sokulokukhathazeka kukhona ilizwe lonke ukuba abatsha bethu bayalinyazwa kakhulu yilokho okudakayo, bagcina benathake labo utshwala.
Umfundisi Sibanda uthi iqakathekile linyanga kamabasa yokuzama ukulimukisa izidakwa ngokungabehlela empilweni.
Ngakho-ke umkhankaso walonyaka kumele ukhangele abatsha ukwenzela ukuthi basizakale njalo bancediswe ukuba impilo zabo zingachitheki. Njalo-ke ukukhankasa lokhu lonyaka ibandla likhangele njalo labadala ukuba balethe babe ngumzekeliso kulaba abatsha ukuba umuntu angazithiba kanjani.
Umfundisi Gibson Botomani owebandla le-Church of Central Africa Presbyterian udabuke inhliziyo ngakubona kusenzakala eZimbabwe.
Abantu nxa uthi baphila ngokudakwa bahlala besilwa, bahlala bengabantu abakuma-abuses atshiyeneyo. Labantwana bagcina beswela lezimali. So thina njengebandla sijwayele ukuthi sifundise abantu ukuthi benganathi lezi zinto. Njalo uNkulunkulu kakuthandi ukuthi abantu bebedakwa.
umqondisi wenhlanganiso ye Drugs Prevention Services Trust umnumzana Mandla Simba uthi utshwala buyingozi.
40% of liver cirrhosis around the world is caused by the use of alcohol.
U40% we psychosis yesibindi emhlabeni wonke ubangelwa ukusetshenziswa kotshwala.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Lindani Moyo uyakusekela lokhu.
Ontanga abasela nto abayenzayo bahlala behleli nje, so uthola ukuthi abangani babo bayanatha suke labo sebejoyina kungenxa yesituation le siyenza into zonke zibe worse.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eye-World Health Organization bathi abantu abafika izigidi ezintathu 3 million babulawa butshwala iminyaka yonke. Abezempilakahle eZimbabwe bathi basebenza lenhlangothi ezishiyeneyo ukwenzela ukulwisana lokunatha utshwala okudlulise amalawulo lokuthatha izidakamizwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantu abanengi ewange lezinye indawo esabelweni seMathebeleni North bathi inyamazana zasendle zibathwalise nzima okokuthi sebefisa ukuthi behlawulwe nguhulumende ngoba ziphuma endaweni ezigcinwe khona okusemthethweni zingene ebantwini abaphanda impilo. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba eseWange.
Ngomnyaka ophelileyo esiqintini senduna uMvuthu kulomuntu owabulawa yindlovu. Kwathi kumaviki amabili aphelileyo kulomuntu ohlatshwe yinyathi walemala okumangalisayo walaliswa esibhedlela kobulawayo. Inyamazana lezi ezigcinwe luhlangothi lukahulumende oleZimbabwe Parks and National Wildlife Authority labe Forest Commission zibulala lezifuyo. Unkosikazi Elizabeth Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ohlala eMpumelelo wagwazwa yenyathi evulela imbuzi esibayeni sakhe yambandezela entubeni yomuzi yamdabula isisu. Usasezandleni zamadokotela empilo Central Hospital kobulawayo. Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka ophelileyo unkosikazi Jennifer Kuphe ohlala esigabeni senduna uMvuthu walahlekelwa zinkomo eziyisikhombisa lembuzi ezilithumi ezabulawa izilwane zingena ezibayeni. Ekuqaleni komnyaka kulojaha ophose wabulawa yisilwane eluse inkomo. Esinye isiphathamandla seWange Rural District Council umnumzana Phindile Ncube uthi inyamazana zasendle zihlupha kakhulu izakhamizi emabale ekaChechethe leChikanda kubi. Ukhansila wesiqintini sekaChechethe umnumzana Give Me Again Moyo usola kakhulu uhulumende athi wehluleka ukugcina inyamazana zasendle.
Abantu laba babulazi izinyamazana lezi kungela sizwa baluthola, abathathelwe ukudla akula sizwa baluthola, abathathelwe izifuyo akula sizwa baluthola. Abanye abantu kwalokwesaba behamba esigabeni zabo ukuthi ekuhambeni kwethu lapha sizanyathelwa indlovu, sidliwa izilwane, isifuyo sizadliwa izinyamazana, abantu bayemabele sile besaba. Kodwa uhulumende akula lutho alwenzayo, akula lutho asiza ngalo, waphathisa ngalo, akaze kube lo muntu okhompasethiweyo, akaze kube lo muntu osiziweyo eselimbele esesibhedlela. Uhulumende sakhe akula indlovu, kodwa siyakwazi ukuthi indlovu lezi zilomalo siwazo, lezilwane lezi zilomalo siwazo oyi-national park. Kulo mama esidobe enumber 4 owadlelwa inkomo eziyi-7 lembuzi eziningi, utshiyelwe ngumkakhe engumfelokazi, watshiyelwa izifuyo lezi ukuthi zimsize kuhamba impilo isaphambili lemuwe. Umuntu lo usedlelwe uyangaphi ngempilo yakhe?
Uyakhala lo nkosikazi Silumukile Masina.
Kulo mama ogwaziwe yinyathi waswelakala ukuthi engancedisa njani, kuze kwatshaywa izimali izakhamizi ukuze ethola lelo sizo. Emasimini siyahlaselwa indlala ngoba sivuka emadabuka kusasilindana silabondwangu basihlasela, silabondlovu basihlasela, so sikwazi ukuthi singenze njani. Njalo lesivuno sakhona asisiboni ngoba into lezi ziyasiwonela lokhuyana ukuthi asazi ukuthi vele singazivikela njani.
Umnumzana Joshua Ngwenya umlisa wesiqintini sekaChechethe uthi inyamazana zasendle zibulala izifuyo njalo zidla amabele ezakhamizi. Uthi okumangalisayo yikuthi ziphiwe nguhulumende amalungelo adlula awabantu.
Thina umcabango wethu ngokuthi nxa umuntu edlelwe amabele akhe kaphiwe kumbe inkomo kaphiwe, kungaba njalo kuzabe kuqondile ngoba bengisebenzile kodwa ngabiselwa phansi zinyamazana. Into enye enginanzelelayo, umthetho ubunjwa, umthetho wakhuluma kakhulu ngenyamazana. Umuntu kakuzange kukhulunywe ngayo ukuthi kathi pho njengoba inyamazana zabe zimhlobo zibahlukuluza abantu, abantu ke bona kuthiwa nxa sesithe zabahlukuluza. Khonoko ngibona ngani kuqakathekile ukuthi kulungisiswe ngonomthetho.
Obona ngezemvelo umnumzana Farai Magu owe Center for Natural Resources Governance uthi okuhlupha kakhulu ukuthi akusela thango oluvimba inyamazana zasendle ukuba zingangeni emizini yabantu. Umagu uthi okunye njalo ukuthi sokugcwele amankampani emba amalahle endaweni okungamela ngakungene abantu.
Government is sometimes resettled people in those buffer zones, or they have given those buffer zones or portions of those buffer zones to mining companies.
Uhulumende kwezinye izikhathi uyahlalisa abantu kuleyo mingcele kumbe anike amakampani embayo, okuyikho osokubangele ukuthi imingcele le ehlukanisa abantu lezinyamazana inciphe, lenyamazana zivuke ulaka ebantwini zibulale ngenxa yemisindo eyenziwa ngabembayo.
Umnumzane Tinashe Farao, isikhulumeli sezimparks, uthi inyamazana zasendle ezabulala abantu abangamachumi amahlanu nyakenye sezibulele abalichumi lane 14 lonyaka.
This year we've lost about 14 lives, slightly higher considering that we are now moving into the drier months of the year and more animals will be moving into communities.
Ekuqaleni komnyaka lo sesilahlekelwe izimpilo zabantu ezilichumilani. Inani leli liphezulu, sinanzelela ukuthi sesizangena ebusika lapho inyamazana ezizabe zingena emizini yabantu. Siyaphatheka kakhulu lesisebenzisana labo ukubona ukuthi siyehlisa uhlupho lolu. Yikho sizama ukuletha icebo lokwenza ubulongwe obuhlanganiswe lebilebile lezinye indlela zokuvikela izakhamizi.
And many other deterrent methods to ensure that our communities are safe.
Banengi abantu abakhangelele ukuba uhulumende uzalungisa udaba lokulwisana phakathi kwenyamazana zasendle loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, styling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamaj and bad and kashana and jungle bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelin young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but what's on my tongue? Oh, shish, like you, Miss Jolo. I don't know the pelin, I go poke and put on go about put them in and you put up a cock. Who knows the leaders? If people go by the polygon, a pork up a tongue, a sugalingos of the calling and best. Not a strong as long as the long and best. I should sell him pep. No, the pelin was with his pep. Look, I'm standing to the bonandaba. Vele sikhathe lenda double boss, the level is high and bona leza maphatheke langbamba. Every time we speak I thatha lesson and after the hustle the master the passion and brothers discussing and passing the special rap you got it isaka zabantwini ngeke balunge funga komama umancube hanye bathusa vele baqhuqe. Hey, when I step in the boat, oh my god, you funga cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go my come a predator try me a bury and force to carry a cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father forgive me, I have sinned, blood on my hands, I've been killing them since. I am nigga ben mele. Oh, Nigga Ben Mele, Haya Nigga Ben Mele, yeah. Seven Nadi Nadi Kusa Vela Nigga Ben Mele, Nigga Ben Mele, no, 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 how you both, Haya Nigga Ben Mele, no, 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 how you both, Haya Nigga Ben Mele, no, 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 how you both, Seven Nadi Nadi Kusa Vela Nigga Ben Mele, I'm gonna go rap, it's on my mob. umrapanya kho buqhabe gazu qo yimingo debele kho isilungu ngikhuluma qo ngoqoqo zamrapha begqasa amaqaqa mphethele vlog babo kusaqa ngicanda ukuqasa begqaqa ndigugcela iphetha bongoqa baqamule isaba sangoma sangoma phula amathamba bathe basik bagula amakhanda bethama na flow le flow no flow isela kujela sibona ngomopha kanti benzana umrapha basibiza ama queen ngekho uvela ku mic amada message top ngeze ngedwa the rapping is humming the rappers are mumbling
akhiwe lapho ke uthi ngeke bengimele ulabo kunamhla sokuqa ngokukhohlakali ukuthiwa benziwa ngabacetshengelwa ukuba badlelwane lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye. Singagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebenye ezinye besilazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele ngenyanga ezayo kuthoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT. Kusetheswe elinye njalo icala uJob Sikhala. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa umthembo sithemba ukuthi sidube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.